manera kana kamuri ye Zimbabwe ino studio 7
tichitsepenyura tiri mu Washington DC lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
tinosangana zvakare manera anhasi uri musi wesvondo ndira 26 2020. Makateerera ku Studio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ine ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoi zviri muchirongwa chedu chanhasi. Mutungamiri wenyika vaEmerson Munangagwa vanotaura pamusangano wezvayo jamuHarare vachikurudzira makurukota ehurumende yavo kuti asiyane neuori. Sarudzo dzebato reMGC inotungamirwa navaNelson Chamisa dzekutsvaga vachamirira bato iri musarudzo yekanzuru muchegutu dzakatadza kuenderera mberi nezuro mushure mekusawirirana kwenhengo panzira dzekusarudza nadzo achamirira bato. Chikwata cheFC Platinum chinobuda mumakwikwi emutambo yeCAF Champions League mushure mekurohwa 1-0 neAl Hilal yekuSudan mumutambo wakatambirwa kuBaba Fields nezuro. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Mutungamiri wenyika vaEmerson Munangagwa nhasi vakomekedza makurukota ehurumende yavo kuti asiyane nekuita zveuori uye kuti vave vanhu vanokwanisa kumira pachokwadi. VaMunangagwa vataura izvi pamusangano wesvondo yezayoja waitirwa muHarare nhasi. Mutoro wedu wenhau Thomas Chiripasi anga aripo pamusangano uyu anotipa nyaya inotevera.
Zita renyu gari kuzwe baba vedu.
Vashora pamusangano wechimakumi mana nepfumba mwe mafundisi epasi rose echechi yezayoja waitirwa muHarare, mutungamiri wesvondo iyi Archbishop Ezekiel Guti vakurudzira mafundisi esvondo yavo kuti vave vanhu vasina uori uye kuti vave vanokwanisa kumira muutsvene kuitira kuti zvavanoparidza zvitambirike kune vava vanoparidzira. Mashoko avaGuti atsinhirwa nemutungamiriri wenyika vaEmerson Munangagwa avo vati hurumende yavo yakazvipira kurwisana neuori uhwo hunonzi hwatekeshera muhurumende. VaMunangagwa vati makurukota ehurumende yavo anofanirawo kusiyana nenyaya dzeuori.
Baba vaGuti anene mungazondipawo zvamaverenga zvemapasta ndazozviverengera maminista. Hazvimboshandi kumapasta chete, ndine vanguwo mapasta munyika. Ndoda kuvaverengera zvamaverengera mapasta enyu zvandifadza. Ngava zvininipise vasangopopota pachingopopota. Ngavazive kuti havasi vobva vano ruzivo. Ngavarambe vachitutsira ruzivo rwavanarwo. Pamusoro paizvozvo, we have said, and I also say, we must uphold a culture of hard, honest work. Mazvitaura.
Asi mutungamiri weMDC vaNelson Chamisa vakaudza vatsigiri vavo muHarare svondo rapera kuti hurumende yavaMunangagwa haina kumira pachokwadi panyaya yekurwisa uori.
Kune vanobavaya kana kuti vanobvisirwa nemweya wokukumbira nechemumwoyo, muchabatwa neurimbo, muchabatwa norukwa. Rwendo rwuno hakuna kwamunoenda. Ndava takaisa boka, a panel called the Integrity and Accountability Panel, which is chaired by Advocate Jabani Mpofu. They started doing work.
vamunangagwa vakurudzirawo vedzisvondo kuti vanamatire nyika igare iine runyararo.
Makare kare vajudha vaitiwo ndo vanamata Mwari mupenyu. Vamwe vose vakanga vakakomberedza Israeri vainamata zvirezwa. Zvanzi naprofesa kuti I am the servant of the living God. Ndini muranda waMwari mupenyu, ndoparidza shoko benyu.
Mumwe mufundisi wesvondo iyi, amai Sibongile Mkize, vati sevedzisvondo havasi kuzoneta kuona kuti nyaya dzokurwisana neuori pamwe neutungamiriri hwakanaka zvatevedzerwa nevanenge vari muhurumende.
We are going to take that very seriously.
Izvi tinozvikoshesa uye tichiramba tichitevera vakuru vari muhurumende kuitira kuti izvi zvigoitika.
Vanesbeth Muriengwe, avo vanga vari mumwe wevafundisi vanga vachipinda musangano uyu, vati zvavadzidza pamusangano uyu zvinhu zvichabatsirawo nyika kuburikidza nekuparidza kwavanenge vachiita.
Kuva pano sevafundisi tiri kudzidziswa kana kurayirwa tiri imwe chete tisingatsautsiki, nekuti isoko ratiri kupiwa
pamwe nekubatsira kwakaitwa nesvondo iyi nezvekudya nezvekupfeka kune vakawirwa nedambudziko remafashamo emvura yecyclone Idai gore rapera. Musangano wezayoja uyu uyo wapindwa nemafundisi anodarika zviuru zvishanu kubva kunyika dzakasiyana siyana pasi rose unoitwa gore rega rega, uye musangano uyu wanga uri wechimakumi mana nepfumbamwe kubva pakavambwa cheche yezayoja muna 1960. Vamunangagwa vatorawo mukana uyu kukorokotedza chechi iyi nekusvitsa kwayaita makore makumi matanhatu gore rino kubva zvayavambwa.
Baba vedu.
Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas Chiripasi.
Baba vita venu gari kuze.
Direct from Washington, the voice of America.
Sarudzo dzebato reMDC inotungamirwa navaNelson Chamisa dzekutsvaga achamirira bato musarudzo ichaitwa muward 2 muchegutu dzakatadza kuenderera mberi nezuro mushure mekunge dzimwe nhengo dzebato iri dzapomera vakuru vebato mhosva yekuda kubirira sarudzo iyi kuburikidza nekuda kumanikidza vaikwikwidzana kuti vawirirane. Nonorai Jena anotipa nyaya inotevera.
Vamwe vevanhu vasingadariki zvana avo vainge vauya kusarudzo yekutsvaka nhengo ichamirira bato iri pasarudzo yakanzura weward 2 iyi iyo ichaitwa mwedzi unouya vakaimba vachiti vaida kuti paitwe sarudzo mushure mekuona kuti mukana wekuitwa kwesarudzo wakanga worambwa nemunyori wesarudzo mubato iri vaJacob Mafume vachiti nhengo dzaikwikwidzana dzaifanirwa kungowirirana kuti angamirire bato ndeupi pane kuite sarudzo dzemapuraimari. Asi vaMafume vanoti zvavakaita ndizvo zviri mubumbiro remitemo yebato ravo zvekuti vari kukwikwidzana vanofanirwa kutanga vapiwa mukana wekuti vawirirane pachavo kuti ndiani ane mukana wekukunda kana kuti consensus.
Pari zvino tiri kuita consensus. Tichiona kuti candidate it's a process and part of the elections. So kuno kutauya kuti tiite consensus process. We will hold the primary election panguva iri kutevera. Vanhu ava vari eager, vanhu vari kuda election, vanhu vanoda pati yavo. Saka tichavapa sarudzo asi macandidates ari panguva yekutaurirana vaone kuti anenge achizviurira mumwe ndeupi. Ipati yeprocess tichiteereravo community, tichinzwa macommunity views nemastructures views.
Kana vatadza kuwirirana ndopatozoita primary vanozoita. Vanowirirana pane 3 vakawirirana iko zvisina kwasara kuchoko.
Patakabvunza vaMafume kuti sei nhengo dzeutungamiriri hwebato hwepamusoro kana kuti National Council dzakadzika kuwadzi kuzoitisa sarudzo dzemaprimary ipo paine utungamiri hwedunhu guru hweprovince rinove danho raishoropodzwa nevakawanda, vamafume vakati ivo semunyori mukuru wesarudzo mubato vanogona kuvapo uye panofanirwa kunge paine nhengo yepamusoro yeNational Council pasarudzo dzakaita seyani zuro iyi.
Aiwa, the director of elections, national elections. Mabai elections akatamboita for 10 years. Kudara kwacho, my elections, pese pese pane itwa kuda kusaziwa, panenge pane national member, anenge achisupervise. Panenge pane national member, anenge achizonopa report kwake. Iko zvino, because mabai election, munoona kumapati ese, makomisa kana kuma secretary for elections anenge aripo. Muchaona hiki zvanopiefu vachaunzawo vavo vamutema danda. Muchaona kuti isusu tiri muno kwese kwese kwataenda tinenge tichingoriko tichiona kuti mabai elections ari kufamba sei.
Imwe nhengo yakapinda musangano wekusarudza nhengo chakwikwidza isina kuda kudomwa nezita yakati vanhu vakanga vauya kusarudzo nekudaro pakanga pasina zvekuti vanhu vawirirane. Zvimwe nhengo dzakati zvakaitwa hazvisi pamutemo sezvo nhengo dzese dzaifanirwa kuvhota kwete kuti vaifanirwa kuvhota vaiita zvekukokwa. Imwe nhengo yebato iri iri kunyunyuta ndiva Gift Konjana. Vakonjana vanoti ivo nevamwe vavo vasina kukokwa pamusangano wanezuro vachasarudza imwe nhengo ichakwikwidzana nemunhu anenge asarudzwa neMDC inotungamirwa naNelson Chamisa asi akamiririra MDCT inotungamirwa naMuzvari Thokozani Kupe vachiti kusakokwa kwavakaitwa mucherechedzo wekuti vakatorambwa mubato.
Hapana election yakaitwa vakabuya vakangotsvaka vanhu vavo vakaita vakati ava ndo vakuritesai not acceptable.
Asi sachigaro weMDC yavachamisa mudunhu reMashonal and West vaRalph Magunje vanoti vakonjana havana kuvharirwa panze asi ivo ndivo vakapanduka.
Vakonjana havana kuvharirwa panze, vakonjana vakaita maissues yedisciplinary vakatongwa vakapiwa suspension yavo vachiri kusefa. Asi tinoshamisika zvichireva kuti vari muMDCT yakupi havasi muMDC yavayo.
Vaviri vaifanirwa kupinda musarudzo dzemaprimary muwadhi 2 ndiva Raidzi Machekera naMuzvari Debra Janero. Sarudzo dziri kuitwa muwadhi 2 zvichitevera kushaya mwedzi wapera kwaAmai Memory Banda avo vaive zvakare nhengo yebato reMDC yavachamisa. Ndakamira Studio 7 muChegutu, ndini Nunurai Jena.
Vateereri, musakanganwe kuteerera zvirongwa zvedu zveStudio 7 pamasaisai anoti 909 AM, 6175 ne9825 kHz. Manheru ega ega nenguva dza 7 PM svondo kusvika mugovera munenge muchitibata pamasaisai anoti 909 AM, 4930, 13860 ne15460 kHz pashortwave. Pachitiwo zvirongwa zvedu zvelive talk zvinotangana 8 manheru ega ega muvhuro kusvika chishanu munenge muchitibata pamasaisai anoti 4930, 13860 ne15460 kHz pashortwave.
Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Vakuru muhurumende yeChina vanoti vanhu 56 muChina makare vafa nechirwere checoronavirus. Vanhu vangada kusvika zviuru zviviri muChina vabatwawo nechirwere ichi. Gurukota rinoona nezveutano vaMachiwei vadzivisa nhasi kuti pano ruzivo rushoma pamusoro pechirwere ichi, icho vati chinogona kuita nguva ingaita zuva rimwe chete kusvika kumazuva 14 chisati chabuda pachena. Bato riri kutonga muBurundi rasarudza mumwe mukuru wemauto kuti arimirire musarudzo yemutungamiri wenyika ichaitwa muna Chivabvu, chinove chiratidzo chekuti mutungamiri wenyika iyi ave kuzobva pachigaro mushure mekutonga kwematemu matatu. We'll be right back. kuendera mberi kwekusawirirana kwezvikwata zvemarudzi emumianima zvakapakata zvombo nemauti ehurumende mugore rapera kwakawedzera kufa nekukuwara kwevanhuwo zvavo panguva iyo paine zvipomerwa zvemhosva dzehondo. Makateerera kustudio 7 tichitepenyura tiri pamuzinda weVoice of America uri muWashington DC. Iye zvino tomboenda kuna Mike Hove weStudio 7 achitipa chirongwa chake chevechidiki icho chinotarisa zviri kusangana nevechidiki muupenyu hwavo.
Kwazwai, mhuri yeZimbabwe, ndinomukamuchira muchirongwa chedu chevechidiki, chandinokupakurirai svondo rega rega, ini ndini Maigove. Nhasi muchirongwa tine hurukuro navatakudzwa ngadziore vesangano rinomirira vadzidzi rezinhasu, uyezve muzvare Abiona Mataranyika vesangano rinomirira vadzidzi reStudents Representative Council paUniversity of Zimbabwe. Tiri kutarisa nyaya yematambudziko ari kutarisana nevadzidzi muzvikoro zvepamusorosoro. Tisatanzwa zvizere kubva kuna vanga dzore uyezve muzvare Abiona. Vhiki rapfuura vechidiki vesangano rezinhasu vanga vachiratidzira vachichema chema nenyaya yekukwidzwa kwefees dzavo. Ngatinzwei zvizere. Mhuri yeZimbabwe, izvi zvakaitika vhiki rapfuura apo vesangano rezinhasu vanga vachiratidzira vachigunun'una nyaya yekukwidzwa kwefees dzevana vechikoro zvepamusorosoro. Ngatinzwei zvizhinji kubva kuna vangadziore. Takudzwa, tiudzewo zvizere pamusoro pekuratidzira kwamakaitika vhiki rapfuura. Chinangwa changa chiri chei?
Chinangwa changa chiri chekuti tibudirire tichafanana nemutungamiriri webazi rezvedzidzo raamumurira nekuti chaive chidisiso chedu seZimbabwe National Students Union kuti tibudikidze tichakurukura pasina kuratidzira. Asi zvino takaona kuti vakamhanyira mubani musango vachikurumidza kutadzisa vamwe vedu kuenda kuchikoro. Zvino mutsoimwe kunge taratidzira vakafona kuti akumbirawo kuti tisangane mutsoimuvhuro uye tiripo kuti tisangane navo mutsoimuvhuro tine zvido zvevadzidzi nemusoro.
Pamuchange muchisangana navo zvii zvamurudawo nyatsokurukura navo?
Chinangwa ndechekuonesana kuti sango ravari kumhanya rinotadzisa vakawanda vedu kuwana dzidzo nekuti vakabudikidza vachati mafees achaenda pa5000 aisa pegi yavo. Mayunivhesiti akaisa kumahotera areneses avo anobudikidza achasvikisa mafees ma7000 uye mari inotambirwa nevabereki vedu navanoura mari inokwana iyo kuita $1023. Saka kuonesana uye kurangaridzana kuti chakakosha kuti vana vaende kuchikoro kuitira nyika ibudirire.
Muzvare Abiona, muri kuzvionawo sei izvi zviri kuitwa nevesangano rezinhasu?
Ndinofara nebasa ravakatoita nekuti ibasa rakanaka chaizvo nekuti tinotenda kuti zvona kana kutaurirana kuchinge kwanetsa nedzimwe mhando dzekuti tinogona kutaura nadzo kuti pamwe mafungiro edu angasviki kwaari zvirinani.
Vazhinji vari kuti mamiriro akaita upfumi hwenyika ndichowo chimwe chiri kuita kuti vakwidzewo kufees. Mungati nazvo izvozvo?
Mukatarisa zvikoro zvakawanda zvinosanganisira ini kwandinobva, tinotarisirawo kuti hurumende semaitiro aunoitawo dzimwe dzemari mune zvimwe zvibazi zvine nyika ndivo maitiro anofanira kuisawo mari muzvidzidzo zvevana vechikoro. Saka tinokuudzirawo kuti varambe vachiitawo masangano nekuti dzidzo ndiyo inoita kuti ramangwana renyika ringe rakanaka.
Komatakudzwa, sezvo manyatsotaurawo mukati nemusemuvhuro makatarisira kuti muchange muchikurukura nevakuru vehurumende, mune chivimbo here chekuti nhaurirano idzi dzichabudirira?
Chekutanga sezvinotaura kuonesana. Saka patiri kuenda kumusangana nemukuru webazi rezvedzidzo tichange tine polisi dokumendi ratinenge tinaro tichivaonesa kuti iyi ndo mari iri kutambirwa isu tafunga zvakadai. Tovaonesa futi kuti mukaisa mari yakati bazi rezvedzidzo zvingabudirawo zvichatibatsira.
Takakunzwai muchichema-chema pamigwagwa muchiti fees must fall. Muda kuti mari yese mutange kuenda kunowanawo dzidzo mahara here kana kuti chii?
Dzidzo chinhu chinowanikwa mahara. Asi isu kana tichiti fees must fall tiri kutaura fees dzakasiyana. Tiri kutaura fees iri cost of education. Tataura kuti mwana aende kuchikoro achada mari, mwana kuti adzidze imari iri kudiwa. Lovu rechingwa pacharo $20. Saka mwana akadzidza zvinhu zvishanu apa $100. Kana tichiti fees must fall totaura futi mafees acho avastedha ivo seministri kuisa pa5000.
Muzvare Abiona, tichipeta chirongwa ndanchikumbirawo kuti mukande mazwi maviri matatu kune vakuru vehurumende uyezve kune vamwewo vari kusangana nematambudziko ayakafanana.
Kune vakuru vehurumende ndinongosungirawo kuti vavaongorore zvakanakisa kuti vaitewo kuti vana vakawanda vakwanise kudzokera kuzvikoro vagone kwachidzidza. Kune avo vana vechikoro ndinongovati chingai netariro nekuti tichaedza zvatinokwanisa kuti tinge tichitaura navo vakuru vehurumende kuti ava mwana redu ringe rakajeka.
Aiwa, takunzwa zvakanaka. Tinotenda zvikurusa muzvare Abiona uyezve vangadzore tinotenda nekupinda muchirongwa chedu chevechidiki. Mure Zimbabwe nguva ndiyo yadyanana. Ngatisanganei padande mutanda apo paTwitter uyezve paInstagram @bigmy3bigmyke3 ndiyo username yangu. Musakanganwe zvekare Mure Zimbabwe kuti nemusi chipiri tichange tiri tose pachirongwa The Connection, chirongwa chedu chevechidiki, apo tichange tichicherechedza upenyu hwamushakabvu Dr. Oliver Mtukudzi. Saka kana muine nziyo dzamunofarira dzavamutukudzi dzamuchada kutiridze pachirongwa, kana kuti kana mune mazwi ekupa kune Muri ava Mtukudzi, pinda muchirongwa. Nguva yangu ndiyo yadyikana naMuri yeZimbabwe anokoneka ine mufaro. Ndini wenyu Mike Hove. Bye bye.
Tinotenda zvikuru Big Mike. Iye zvino tokupai chirongwa chezvechitendero icho chamunopakurirwa nhasi naPraxis Jeremiah weStudio 7.
Yesu simba rangu, muri
simba rangu,
muri simba rangu, munondipa simba.
Tinokugamuchirai muchirongwa chedu apo tinokurukura nezvechitendero chechikristu. Karikukugamuchirai muchirongwa ndiPrasidi Jeremiah, ndakamirira tanonoka wande. Nhasi unowu muchirongwa hatina mufundisi Sam Lufiele rekuCanada. Tinokugamuchirai muchirongwa mufundisi.
Mazvita asisi Plaxede.
Ini makabva rini kuZimbabwe uye makazotamira kuCanada zvaita sei chaizvo chaizvo muchidimbu?
Ini ndakabva kuZimbabwe 2002 ndichinoita youth worker kuEngland. Ndikashandako ndichibva kwakarenda. Ndakazobva kuEngland nokuda kuti mwana wangu pana akazvarwa ane an eye tumor yakanooperatwa kuState. That was 2002. But that's a mover from say 2005 kusvika zvino ndakuno kuCanada. Chikonzero chokuya kuCanada kushumira. Ndakanzwa kuti nguva yangu yemuAmerica kwenguva yanga yakwana, saka ndaifanira kuuya kuzoshumira kuno kuCanada. Saka ndokuya kwandakaita kuno.
Munoshumira muri kuCanada nechirungu kana kuti nechivanhu?
Ndinoshumira nechirungu. Konzero chokuti kereke yandinoshanda nayo ino marudzi akasiyana siyana. Vanhu vanobva kunzvimbo dzakasiyana siyana, zvichireva vekuAfrica nekuAsia nevemuno. Saka tinoimba nziyo dzimweni dzatoti mavhenekura dzinoshandisa maChishona nechiNdevere nemamwe marudzi, asi pakushumira ndinoshumira nechirungu.
Munoyanana nemamwewo here masangano avo vanoshumira muChishona nemuNdevere imo muAmerica nemuCanada?
Ehe, ndinoyanana ne kune kereke kuno yeMethodist. Kutanga kwayo yakatanga nokuda vavanzwa kuti vanoda kutanga, but to announce that kutanga kwacho vakaannounsa paprogram yandakanga ndichirana inini, and kulauncha kwayo kwese yakalauncha Methodist inotaura neChishona, the Shona department inotaura neChishona, and inobatirana navo nguva pavanoita maEaster, dzimwe nguva pavanoita zvimwe zvinhu zvinobatirana navo. Kune Savada zvakare Seventh Day Adventist inotaurawo neChindevere. Once in a while ndinoendawo ndichino, kana pane zvimwe zvinhu zvinenge zvichibatanidza community yekuno ndinosangana navo.
Izvi zvinoratidza kuti nyangwe makatamira kunyika dzinotaura chirungu, munongoramba muchishumira muchiyanana muChishona nemuNdevere.
Zvinoitika ndezvekuti vana vedu isisu, nokuti vazhinji vakutaura chirungu chekuno, asi tinovavarira kuti vazivo kushumira kwataita tiri vana vadiki. Saka it's an identity kuti patinotaura neChishona, patinotaura neChindevere, kuti vana vedu vazivewo kwavanobva.
Kuyanana nemasangano akadai seapi?
Masangano atinoshanda nawo akati one day Kansas kune masangano inonzi Building for the Future vanosangana muna June this year vanosangana muna July ndinobatana navo ikoko vanhu vana veZimbabwe vakabva kunzvimbo dzakatisiyana siyana vanoshumira ndinobatirana navo kuye neveCFI gore rino vari kuitira kuDallas vana vanotenda vakabva kunzvimbo dzakasiyana siyana dzekuZimbabwe asi vanobatana gore rega rega kunzvimbo dzakasiyana gore rino vari kusangana vari kuDallas ndinobatirana neboka riri kuZimbabwe rinonzi Pill of Legacy rinoshandira kuJengwe Big Four masangano esaya ndinobatana navo kukurudzira kuti kushumira haasi matendero atinovaka asi kubatana kwatinoita yatinoti ecclesia kubatanidzwa kwatinoitwa mukutenda tichipotesa tirishumire Jehovha
zvinofadza chose asi nguva dzedu ndodzadyana mufundisi mungachitipa vhesi mobva mapupura pamusoro pevhesi iroro
ndakandichifunga Nehemiah 4 verse 6 rinotiro vakavaka kusvikira mudhuri wabatanidzwa so built with the wall and all the wall was joined together thereof for the people had their mind to work saka vavariro yandinoona vavariro yangu chidonzo romwoyo nderokuti vanhu vabatirane kuvaka basa raJehovha patinobatirana munhu ane chigane chigane nzvimbo yaakanzi naMwari atashanda saka patinobatirana tose mudhuri unofanira kunge uchivakwa unovaka ukabatana nokuda kwenguva uye nokuda kwechido chemumwe nemumwe saka ndinokurudzira vese vanoshumira kuti timire panzvimbo dzedu nekupatya tichishumira Jehovha tichivaka basa raJehovha
muchitipendera zvedu nemunamato
baba tinokutendai nokuda kwenyasha dzenyu nyasha dzinobatanidza vana venyu pasi rose nokuda kwokutenda musida renyu tinyengetera kuti mutiropafadze panguva yatinoita zvakasiyana siyana munzvimbo dzatiri dzatinoshumira tiri mutiropafadze tonamatirewo nyika yedu kwatakabva nyika yeZimbabwe kuti muiropafadze nenyasha norugare kuve nerunyararo runyararo runopfuura zvose zvingadiwa nemunhu baba tinonamata kuti murambe muchipindira kunyange nevanhu vanoramba vachitipa mukana wokushumira sana tisi practices tinonamata kuti muvaropafadze vamire munzvimbo dzavo vavake varambe vachishumira kushumira kwakanaka kusara zvisinamata nokutenda amen
amen aiwa tatenda mufundisi mange makateerera kuchirongwa zvechitendero chirongwa chatinopiwa pano pastudio 7 nhasi unowu mange muina Praxedes Jeremiah.
Tinotenda Praxedes Jeremiah tichitendawo chikwata cheChrist Like Choir nekambo Jesse Simba katinoshandisa mune chino chirongwa. Nhau dzemitambo chikwata chenhabvu cheFC Platinum chabuda makwikwi emutambo weCAF Champions League mushure mekurohwa 1-0 neAl Hilal yekuSudan mumutambo wakatambirwa kunhandare yeBaba Fields kuBulawayo neZuro. Izvi zvaikureva kuti FC Platinum iyo yakadyiwa mumitambo mina makwikwi aya yakundikana zvakare kuenda mberi mumakwikwi epamusoro emuAfrica aya. Chikwata ichi chasarirwa nemutambo mumwe chete uyo chichatamba neIto Sportive du Sahel yekuTunisia. Mutambo uyu uyo uchatambirwa kwakare kuTunisia mwedzi unouya hauchina chirevo sezvo kukunda kana kukundwa zvangofanana nekuti FC Platinum yabuda kare mumakwikwi. Sezvo nguva yedu yapera regai timbotarisa misoro yenhau dzanhasi. Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vataura pamusangano wezaoja muHarare vachikurudzira makurukota ehurumende yavo kuti asiyane neuori. Sarudzo idzebato reMDC inotungamirwa navaNelson Chamisa dzekutsvaga achamirira bato iri musarudzo yeby-election yekanzuro muchegutu dzakatadza kuenderera mberi nezuro mushure mekusavirirana kwenhengo panzira dzekusarudza nadzo achakwikwidza. FC Platinum inobuda mumakwikwi emutambo weCAF Champions League mushure mekurohwa 1-0 neAl Hilal yekuSudan mumutambo wakatambirwa kunhandare yeBaba Fields kuBulawayo neZuro. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi vainesu zvakare mangwana. Anokuonekai nemufaro ndini wenyu Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndekusiyamina Gibbs Duve.
Sokuizika tisenda baku VOA Ndebele. Amachono zisobo, selamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane lezimba.